Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 20 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC tinotendawo kuti vana baba vose pasi rino vave nezuva rakanaka kana kuti Father's Day hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu gumi vofa nechirwere checovid-19 nezuro mapurisa ekanzuru nezetarapi oenderera mberi nekuputsa zvevakwa mumbare sekurudziro yedare remakurukota Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revapoteri iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi vakafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nematanhatu kana kuti 1666 vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 293 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi mana nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevasere kana kuti 41628 vanhu makumi maviri nevana vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nemanomwe zvine zana nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 37,167 vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave zviuru zviviri zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 2,795 vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 kusvika pari zvino hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19
nyaya yenhomba tinoda kutenda zvikuru kuti Zimbabwe yakava yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuti vanhu vabayiwe nhomba vaccine iyo yecovid-19 saka muchatoona kuti pamafigiri anenge achitarisirwa kana yatingati mastatistics kana mapercentage ekuti vanhu vabayiwa zvichienzaniswa nevasina vakawanda zvakadii muchaona kuti Zimbabwe itori yedzimwe nyika muAfrica itori pamusoro pamastatistics iwayo kuratidza kuti chikamu chevanhu vari kubayiwa zvichienzaniswa nevasina chakati kwirirei
zvinoreva here kuti munhu akabayiwa nhomba iyi haazobatwe nechirwere ichi Dr. Maid
nhomba pachayo kana munhu akabayiwa zvinotarisirwa madhosi ose akakwana anobatsira kuti nyangwe munhu dzimwe namba achizobatira hake utachiona hwecovid asi hauzosviki pakumurwarisa kana zvakanyanya kana kuti aadhimitwe muhospitari kana kuti afe nokuda kweutachiona hwecovid ndo zvikuru zvinotarisirwa panhomba yecovid iyo kunenge vabayiwa ndosaka vanhu vachikurudzirwa kunzi vabayiwe
zvinomanikidzwa here kuti munhu abayiwe nhomba Dr. Maida tichitarisira kuti unogona kupenza upenyu hwavamwe vanhu munjodzi
hazvimanikidzwi asi zvinobatsira saka nyangwe pamatanho ari kutorwa ipapa pari kuramba pachikurudzirwa kunzi vanhu vabayiwe nhomba yecovid nyaya yekugara mumba kana munhu akabayiwa nhomba yecovid hazvirevi kuti haachakwanisi kubatira utachiona hwecovid kana kukonzera kuti huparare huchibva paari huchienda pana vamwe ndosaka muchiona kuti zvinonzi nyangwe tabayiwa asi ngatirambe tichitora matanho aya ekudzivirira utachiona uku
ende api aya
akafanana nekupfeka mamaski masocial distancing kugeza maoko nemvura ine sipo nokusanitaiza maoko zvakakosha izvozvo uye kusangobata mhino muromo namaziso nemaoko ediwaya zvikuru anenge asina kugezwa saka zvakakosha izvozvo nyangwe paya panonzi ngatisangofamba nje zvisina tsarukano zvinoita kuti tigo sangana na vamwe vanhu tigo dzimwe nambo tichitata tichibatira utachiona hweCovid kana kuparadzira. Saka zvakakosha izvozvo kuti vanhu vanzwisise kuti ndo kubatsira kunoita nhomba yeCovid 19 iyo kana tikaibayo.
Asi Zimbabwe haikanganiswewo here Dr. Maida nekupararira zvakanyanya kuri kuitawo icho chirwere cheCovid 19 kuSouth Africa?
Muchaona kuti South Africa ndo nyika ine utachio ine vanhu vakabatwa vane utachiona hweCovid vakawanda kudarika nyika dzose muAfrica, nyangwe nevakafa neutachiona ihohu. Saka kana mafigire vanobatwa neutachiona pazuva kukwira kuSouth Africa, nyika dzose zvikuru dziri kuSouthern Africa vakufana kutokwidza kuchenjera kwavo. Kuti nokuda kwokuti maboda omuvanhu vagara vanokrosa maboda nepanzvimbo dzisingatarisirwi kana dzisina kutenderwa. Saka iyo nyaya yekukross border vanhu vachipindirana pindirana, izvozvo zvinoita kuti pave nechenjedzo inotodiwa chaiyo. Uye tinototenda hurumende yeSouth Africa kuti yakatoisavo kuchenjedzo yayo pachinhano chepamusoro yavanoti phase 3 yekutarisira kuti zvinofanira kuitwa kudzivirira utachionawo kuti usabatira vanhu kana kupararira zviitike.
Zvinobatsira izvi?
Izvo zvinobatsira kuti nyangwe vaya vanonge vachicross border, nyangwe napama illegal crossing points, vatarisirwe kuti dzimwe nhambo vanenge vane utachiona husiri kuvakuvadza kana kuti husingazokonzere kuti zvipararire nyangwe munyika yedu yeZimbabwe. Saka zvakakosha izvozvo kuti nyika dzose dzive nechenjedzo yekuti mafigire vari kuonekwa vaine utachiona vari kubatwa nahwo pazuva ari kukwira. Saka zvakakosha kuti vese vanenge vachipinda munyika panzvimbo dzose dzakatarwa dzinotenderwa vatestiwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avaimbova mutungamiri wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa ekanzuru yeHarare akabatana nemapurisa eZimbabwe Republic Police nasi yaenderera mberi achiputsa zvivakwa zvevari kunzi vakavaka zvisiri pamutemo mumusha unogara vazhinji weMbare, zvasiya vakawanda vasina pekugara kana pekutengesera kuti vawane raramo. Vanhu vakawanda vemumusha weMbare vataura neStudio 7 vati havasina kana pekutangira zvekuti vave kutokumbira masangano anopa rubatsiro kuti avabatsire nepekugara uye zvekudya. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakapoteredza vatafadzwa muguti vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kutaura nevatori venhau uye vachakwanisa kuita izvi chete kana dare remakurukota ravanoti ndiro rakatora chisungo chekuchenesa maguta ragara nemusi wechipiri. Asi muutungamiri werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vati vachaendesa vamuguti kumatare vachiti vari kuzvidza mutongo wedare repamusoro wakati kupwanywa kwezvivakwa kumbomira sezvo kwakaitwa zvisiri pamutemo.
Tinotsoropodza nokushora zviri kuramba zvichiitwa nesitofarare rehurumende zvekuputsa mamarkets emainformal traders kuMbare. Tiri kuona vari kukondinya nhasi vanhu vanga vasiri kutobvumirwa kuenda kuMbare, angori mapurisa ega ega vachidzivisa matraders kuti aende kundoshanda.
Nechikonzero chei?
Nokuti vari kuda kuwana kuparadza midziyo pasina vanhu. Saka tinozvishora izvi isu seboka reVSET. Tinokurudzira hurumende kuti irespekte bumbiro redu remutemo kuparadza upenyu hwevanhu nemidziyo yevanhu, zvinhu zvinorambidzwa nebumbiro redu remutemo. Saka isusu seboka reVSET tiri kukurudzira hurumende kuti dai yamisa chirongwa ichi, nokuti zvakarambidzwa nemitemo, zvakarambidzwa neHigh Court kuti vasaputsa midziyo yevanhu.
Saka sesangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa, zvii zvamuri kuitawo?
Isusu seboka tiri kutarisawo maitiro avari kuita, tiri kuzviendesawo kumberi kuti tindosuwa vamuguti, nokuti ndo vari pamberi pokukurudzira zviri kuitika izvi. Tichavasungisa nemakotsi nokuti upenyu hwevanhu ndohwavari kuparadza nemaitiro avari kuita. Saka yes, nasi zwasera wachita maputire waya wari kuita. So wakangoita nezuro na nasi wari kungozita. Mapurisa ega ega kumbare izvizvi.
Mutungamiri werimwe sangano revanotengesa migwagwa Revenders Initiative for Social Transformation kana kuti VSET vasamwe wadzai vari parunare muHarare. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day, apo United Nations iri kuchema-chema nekuwedzera kwehuwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kusiya misha yavo vachienda muupoteri. Zuva iri raimbonzi Africa Refugee Day rakatanga kucherechedzwa musi wa20/10/2001 senzira yekucherechedza makore makumi mashanu United Nations yaita musangano mukuru wevapoteri kana kuti World Refugee Day muna 1951. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupoteri vaNomen Pinduka vaudza Studio 7 kuti Africa Union, SADC nemamwe masangano vanofarira kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAfrica kuti vakawanda vasagume vave muupoteri.
Institutions nema bodies akaita sana African Union ngavazame nepo vanokwanisa napo kuti vasanyarara panyaya yakaoma kudai, because manumbers aya acharamba achiwedzera.
Muzvinafundo Donald Chimanikire vati ino inguva yakaoma kune vanoda kuenda muupoteri nekuti zvinonetsa nekuda kwekuparera kuri kuita chirwere cheCOVID-19.
Izvi zvino zvakunetsa kuti munhu unze waRefugee, because kwese kwaiendwa nevanhu vari kutiza hakuchaita futi. Africa inofanira kutogadzira zvinhu zvayo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaLibert Mapranga vati vanhu vari kutiza urombo munyika vanofanirawo kutorwa sevapoteri, vakati nyaya dzezveupfumi dzinoda kugadziriswa.
Nhasi zuva redu revapoteri, asi hatisi kunyatso kufara chaizvo nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu zvowadikana uchinge uchirarama kunze kwenyika isiri yako yekuberekerwa. Situation iri kuZimbabwe ndiyo yatifosa kuti tirambe tichiita zveupoteri.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzeupfumi dzinoda kugadziriswa.
Nevazhinji wedu maZimbabwe nari kunze kwenyika ari mudiaspora kaenda ikoko mushure mekunge ikonomi yedu yamusangana nematambudziko nguva yapfuura iyi. Zvakakosha kuti hurumende ipfuurire mberi nekuisa mareforms anoita kuti upfumi hwenyika hugadzikane, ikonomi ikwanise kucreata mabasa.
Kunyange zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupotera kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa, Zimbabwe iri kuchengetawo zvizvarwa zvedzimwe nyika kutongogara refugee camp kuChipinge. Vachitaura neStudio 7 nezvezuva revapoteri, munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vatiwo Zimbabwe ine vapoteri vari munyika vanosvika zviuru gumi nezvishanu.
Currently Zimbabwe is host to
Pari zvino Zimbabwe ine vapoteri vanodarika 15,000 vazhinji vachibva kunyika dzakadai seEritrea, Ethiopia, DRC pamwe neGambia nedzimwe nyika.
And we also have refugees from as far afield as Gambia.
Vamasanga vati havo zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunotsvaga maforo manyoro azvibatwe sevapoteri. Asi vatiwo hurumende yakaisa mutemo wekubatsira vanoshanda kunze ava kana kuti labor migration policy. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiriri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vanocherechedza zuva iri vachiti vakazvipira kubatsira vapoteri nechikafu uye kuita hurukuro dzekupedza hondo pasi rose. Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti pasi pose vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemaviri nechidimbu vairarama muupoteri pakapera gore ra2020 nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo. UNHCR inotiwo vakawanda vevapoteri ava vari kubva kunyika shanu dzinoti Syrian Arab Republic, Venezuela, Afghanistan, South Sudan neMyanmar. UNHCR inotiwo nyika yeTurkey ndiyo iri kuchengeta vapoteri vakawanda ichiteverwa neColombia. Zuva revapoteri rinocherechedzwa musi wa20/10 gore rega rega. Mukuru weUNHCR kana kuti Assistant High Commissioner Amai Gillian Triggs vaudza Studio 7 kuti pane vari muupoteri ava pane zviuru makumana nevasere kubva muzana kana kuti 48% vana kana kuti ndeve chidiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
America nezuro yakacherechedza zuva rekusunungurwa kwevatema vemunyika iyi kubva muhunapwa kana kuti Emancipation Day kekutanga kwangopera mazuva maviri mutungamiri wenyika vaJoe Biden vaisa ruoko rwavo pamutemo wekuti rive zororo. VaBiden vakati chiitiko ichi chakakosha munhoroondo yeAmerica, vakati harisi zuva rekungopemberera zvakaitika kare asi kuyeuchidza vanhu zvinoda kuitwa iko zvino kusimudzira vatema vaive muhunapwa kwemakore akawanda. Zuva iri rinozivikanwa nekuti June 10th. Makambani endege kuBritain ari kukurudzira hurumende kuti irerutse mitemo yekutakurwa kwevanhu apo nyika iyi yave kupinda munguva yekupisa apo vanhu vanenge voenda kuzororo kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Britain ichiri yakaomesa mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi nekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Makambani akaita seRyanair neveManchester Airports Group vari kuti hurumende inofanira kurerutsa zvinhu sezvo vave kuomerwa nezvinhu uye vati vacharatidzira kuti mitemo inyevenutswe. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naElvis Mugari wechidiki ari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. VaMugari vanove zvekare murwiri wekodzero dzevanhu. Tiri kuzaya nyaya yezvekukosha kwezuva reWorld Refugee Day. VaMugari, ndinomukamuchirai muchirongwa.
Thank you very much, Mike, and thank you for having me.
Totanga nezvekukosha kwezuva iri reWorld Refugee Day. Tipeiwo maonderings sezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa.
The World Refugee Day izuva rakakosha rekuti ratinotarisa zvinosanganikwa nazvo nevapoteri vari munyika dzakasiyana-siyana kuti vari kurarama sei, vari kukwanisa here kuchengetedzwa nenyika dzakavatambira kana kuti mahost country, vari kuwana here zvikwanisiro munyaya dzeutano, vari kuwana here mikana panyaya dzekushanda kwavanenge vachiita, uri kuwana here mikana yekuti vazvibatsirewo vaite mubato wemaoko dzatinoti entrepreneurship, vari kuwana here mikana yekuti vaende kuchikoro vadzidze kuti vakwanise kuita fulfill izvo zvinhu zvavanoda kuita fulfill mukati meopen mouth. Saka izuva rakakosha zvikuru.
Tichitarisa nyaya iyi kuti mune zvizvarwa zveZimbabwe especially vechidiki vakati one day muSouth Africa, chiudzeiwo zvizere nezvematambudziko amuri kusangana nawo munyika.
Muno munyika yeSouth Africa mune maproblems akawanda tiri kusangana nawo. Nyaya yekuti mikana haina kuenzana. Hakuna mikana yeentrepreneurship, mikana yekuti tiite mabato emaoko kana kuti mikana yekuti tiite mabusiness. Ndo maproblems atinoita iwayo atinosangana nawo kuti hapana mabasa tinokwanisa kuti tiite mabasa emaoko. Zvakare kunyaya dzemabasa, tatoona kuti tiri mupandemic. Hakuna mabasa, vanhu vakawanda vakamiswa mabasa. So now there's a congestion in the labor market. Zvakare dambudziko hombe idambudziko remhirizhonga. Kune mhirizhonga inoitika muno muSouth Africa, mhirizhonga yezenofobia. Pari kumuka ruvengo kuti vari kuti ma foreign nationals ndiwo ari kutipedzera mabasa, ari kutitorera mabasa edu, ari kutitorera madzima edu, vari kutitorera mikano inofanira kunge iri yedu.
Mabasa nyaya mbiri zhonga yoyo yatinoti nechirungu xenophobia. Iwo ndachikumbura kuti muendere mberi muchitiudzawo zvizere nezvekutyidzana kuripo pakati vanobva kunyika dzakasiyana siyana. Tinonzwa vamwe vachiti aiwa vanobva kunyika dzakasiyana siyana vanouya munyika South Africa zvisiri pamutemo vari kuita nyaya dzeuori, nyaya dzekutengesa bonde, nyaya dzekuba. Tiudzewo zviri kuitika kutyidzana me.
It's not always the case, Mukoma Mike. Nyaya iripo vahove ndekuti izvezvi waine pandemic maborder akavhara, kune anodzi mapush factors chii chiri kusunda vanhu kuti vatize kunyika dzavo, ende vanozopesera vopinda zviri pamutemo nekuti mapepa kuti vakwanise kufamba vanenge vasina. Saka kuti vafe nenzara kune mapush factors ari kuvapusha. Tinoda zvokudya, tine mhuri dzatinadzo dzoda kuriritirwa. MuZimbabwe hamuna mabasa, saka vanhu vanotiza vachizotsvaga rubatsiro. Saka haisi nyaya yekuti munhu wese apinda muSouth Africa zvisiri undocumented ari kuuya kuzoita criminal activities, ari kuzotsvaga rubatsiro. But nenyaya yekuti kuma receiving countries muno muSouth Africa hakuna provision yerubatsiro, vanozopesera nenzara vaakupinda mutengesa bonde, vaakuita zvechifandi, vaakuita zveugorovhera, vaakubira vanhu nenzara, vaakuita zveumhandu, vaakubira vanhu. Kuti tisolve maproblems akaita seawa vahomi, inyaya yekuti hurumende dzinofanira kutaurirana pache dzadzo. Hurumende yeSouth Africa must engage. Nyika dzakafanana nehurumende yeZimbabwe, dzakafanana nehurumende yeNigeria, dzakafanana nehurumende yedzimwe dzevanhu vakawanda vari muno muSouth Africa, kuti nemakaye vanhu vachitiza kunyika dzenyu vachiuya kuno kuSouth Africa. What can we do together collectively so that we create the opportunities within your country? Tozozarura mikana, tokubatsirai kana tichibvira kuti muzarure mikana yekuti vana venyu vagare munyika ino.
Tiri panyaya imwe chete yekudyidzana sepasi rose, mukushandira pamwe chete mukupedza matambudziko ose. Ndoda kubata nyaya yedingindira yegore rino, inoti together we heal, learn and shine. Tiudzeiwo maondero imwe nezvekukosha kwedingindira.
Dingindira regore rino rakakosha, riri kutaura kukosha kwekubatana. Maproblems namatambudziko atatichitaura aya ari kusanganwa nemarefugees, tikamataura pamwe chete matambudziko ava anovanyore kuti timagadzirise kana kuti timaite overcome, nekuti zvinhu zvinenge zvavapachena kuti when we are together we are strong together.
Aiwa mure Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda vaElvis Mugari nekupinda muchirongwa. Tikuendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Regai nditore mukana uyu zvekare kuti nditi happy 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 Father's Day kuna vana baba vose pasi rose. Nhasi izuva reFather's Day, izuva renyu. Saka kwamuri tinoti happy happy Father's Day. Muri veZimbabwe, regai ndirove pasi, tosangana zvakare musi wechipiri. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Ndino kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Svondo rapera takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo. Nhasi tine imwe zvetsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, pane zvamunopokana nazvo here patsananguro yatakapiwa svondo rapera?
Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei nekutsanangura kwakaita mutauri wedu wesvondo rapera. Ngatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26, Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahutinoti kunyika dzimo.
Mufundisi, zivisai vatereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti, pamusoro pezvizvi, pane mukaha pakati pedu pa verse 26. Mukaha mukuru, wokuti vari kuno, havagoni kuenda uko. Kana kuti vari uko vagone kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo, kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyo waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni, chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko, ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda, havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengeterwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti, ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kuti kashamadza kana kuti tivhunduke nacho. Nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka, nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva, nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese ivavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nokuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka deno kuri kuti pane mukana wokudzoka. Hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi tinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo. Hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka, anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari, but iwo unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei, nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizive, vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro. Mapurisa ekanzuru nezetarap oenderera mberi nekuputsa zvivakwa mumbare sekurudziro yedare remakurukota. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revapoteri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.